Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kurume 26/2024 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mudzimai wekuendesa mamwe madzimai kuOmen uko vaibatwa senhapwa okandwa mujeri kwemakore makumi matatu. Dare renomination court rotambira mazita evari kuda kukwikwidza musarudzo dzenhengo dzedare reparamende muHarare East neMount Pleasant. Kondiana asimudza mukombe we Four Nations Cup pakati peZimbabwe neKenya. Rambai makateerera. Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuna kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mudzimai ane makore makumi mana nemaviri ekuberekwa Caroline Zinyanga. Akatongerwa kugara mujeri kwemakore makumi matatu nezuro mushure mekubatwa nemhosva yekuendesa mamwe madzimai mapfumbamwe kuOman uko vaibatwa senhapwa kana kuti human trafficking. Bepanhau reHerald rinoti mudzimai uyu ainyepera vanhu kuti aikwanisa kuvatsvagira mabasa kuDubai. Gore roga roga bazi rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica, Restate Department, rinoburitsa gwaro rinotarisa nyaya dzekubatwa kwevanhu senhapwa rinonzi Trafficking in Person Report, uye rinoti Zimbabwe imwe nyika dzine dambudziko mukugadzirisa nyaya iyi. Madzimai, vanasikana nevanakomana vemunyika vanonzi vanomanikidzwa nekuda kweurombo kugumisira vanyengetedzwa kuenda kunze vozonobatwa senhapwa kunyika dzakaita seIraq, Kenya, Kuwait, Oman, Saudi Arabia neChina. Iyo Zimbabwe inonzi yave kushandiswawo nevamwe kuendesa vanobva kuSomalia, Ethiopia neMalawi kuSouth Africa uko vanopedzisira vobatwa senhapwa. Vachitaura pakuparurwa kwegwaro rekurwisa dambudziko iri gore rapera, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakati hurumende yakazvipira kurwisa dambudziko iri nekuranga zvakasimba vanopara mhosva dzakadai. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru weZim Rights vadzikama ibere.
Idambudziko rakakura zvikuru rehuman trafficking. Tinoona kuti zviripowo hazvo zvakaitwa nehurumende kuti vange vachidzivirira dambudziko iri zvichifambirana neinternational law.
Ndezvipi zvakaitwa nehurumende vaberi?
Tikatarisa tinoona kuti muna 2007 vakaratifya Convention on Transnational Organized Crime vachibva vazoitawo accede to accompanying protocol yacho inonzi Palermo Protocol muna 2013 vachibva vazofambirawo mberi zvekare nekuisa mutemo TIP Act uyo unodzivirira nyaya dzehuman trafficking. Zvinhu zvina zvatingati mutemo uyu unobatsira zvichifambirana neinternational law. Chekutanga ndichocho chekuti icho kuisa mutemo unoratidza kuti imhosva kuita human trafficking, asi zvekare kuzopawo vanotsvagiridza mhosva dzakadai idzi maturuzi ekuti vange vachikwanisa kuita my investigations. Acho vaita my investigations vanozoita prosecution. Asi chimwe chakakoshawo zvekare mushure mazvo seizvi inhau yekuti iyo mavictims ehuman trafficking yacho vanokwanisa here kuwana rubatsiro rwekuti vadzokere kumuri dzavo, uye vanenge vasangana nematambudziko akakura kuti vange vachiwana rubatsiro rwakaita secounseling.
Asi izvi zviri kubatsira here kana kuti pane matambudziko aripo?
Dambudziko guru riripo nderekuti izvi zvinenge zvichiitikwa mukati menyika iri kusangana nedambudziko guru mupolitics matongerwo ezvenyika muekonomi kuti upfumi hausi kufamba zvakanaka. Zvino kana zvinhu zvichinge zvamira zvakadai, mutemo ungangovapowo zvawo, asi chiripo ndechekuti mapato edu emapurisa vanoita mainvestigations vanenge vasina zvikwanisiro zvekuita basa iri. Dambudziko guru ratinosangana naro zvekare pamusana penyaya yekuti mapurisa vedu vari underequipped nderekuti ikonomi yedu yazara uori.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Ndosaka muchiona kunyangwe mudocumentary riya reGold Mafia, tinoona kuti maborders edu ari porous nekuda kweuori. Saka vanhu kana vachikwanisa kupinda negoridhe, vachibuda negoridhe, vachipinda nemari dzakawanda wanda nezvimwe zvakadaro izvo, zvinorevawo zvekare kuti vanokwanisa kuita human trafficking.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reZim Rights vadzikama ibere vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Nasi dare renomination court ragara muHarare kutambira mazita evanhu vari kudawo kwikwidza musarudzo dzenhengo redare reparamende mbiri muHarare. Izvo zvinotevera kusiya zvigaro izvi kwakaitwa namuzvari Fadzai Mahere kuMount Pleasant navaRust Markham kuHarare East. Vaviri ava vakasiya zvigaro vachitsutsumwa nekwavanoti kupindira kwehurumende munyaya dzebato ravo reCitizens Coalition for Change. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzesarudzo vaSolomon Bobos Bunu.
Chekutanga ndechekuti boka reZimbabwe Electoral Commission rinosungirwa nemutemo wenyika kuti kana pachinge paita mukaha constituency kana mukaha kumacouncil kunova kumalocal authority kunoitwa zvekutongwa matunhu, vagone kunge vachizadzikisa gwanza rinenge ravhurwa zvichienderana nekufa kana zvichienderana nekudzingwa kana nekutadza kuita basa kwakansela kana MP. Saka nekuda kwaizvozvo tinoona kuti zvisinei nekuti nyika yakamira sei, ichocho chiga chinopiwa nebumbiro remutomo wenyika. Saka zvinotarisirwa yatingati the constitutional obligation, zvinosungirwa nebumbiro remutomo wenyika.
Asika tinoona kuti vazhinji vari kuti pari zvino nenyaya yekuti nyika ichange yakatarisana nenzara, mari iri kushandiswa neZEC kuti vafambise sarudzo idzi dzemabielections ingadai iri kuendeswawo kune zvimwe zvinhu zvakadai sechikafu. Munoona sei ipapo?
Tinotenderana nazvo nekuti kuti vanhu vawane chikafu, vawane zvekudya, ikodzero yavo kuti vange vachiwana chikafu. Saka chinhu chinenge chakakosha semuonero ari kuitwa nevagari vemunyika. Asi zvavanofanira kuzoti tidzokere tinoongorora zvekare ndechekuti kana pachinge paine yatingati chisungano kana chibvumirano chakaitwa, chibvumirano ichocho manje chinogadziriswa kumashure. Zvaakuchireva izvo kuti vari kuti vanhu ngavatsvagirwe chikafu vanofanira kuenda kumatare edzimhosva kana kuti vanofanira kuenda kuparamende vochinogadzirisa kuti maconditions iwayo, nekuti kana zvichinge zvisina kugadziriswa ipapo boka reZimbabwe Electoral Commission rinenge rakasungwa maoko, harigoni kuita chimwe chinhu. Rinofanira kungoenderera mberi nesarudzo idzodzo kunyange muine nzara munyika, kureva kuti zvaakuparamende yeZimbabwe, zvaakumaorganizations akazvimirira oga anoshanda munyaya dzesarudzo kana dzekodzero dzevanhu dzechikafu dzekuita participate mumaelections kana ivo zvekare vari kuita zvemutemo, kuti vanotarisa kuti tingachazvitsvakuridza sei, tozvigadzirisa sei kuti tigone kususpenda kana tigone kumbomisa kuita izvozvo zvesarudzo, timbomhanyisana nenyaya yapinda mumusha, nyaya yenzara.
Nyanzvo munyaya dzesarudzo vaSolomon Bobos Bunu vari parunare naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Kune vakomana nevarume vechidiki vakawanda vanonzi vari kuita basa rekutengesa bonde uye kupinda murudo nemadzimai makuru zvakanyanya kwavari pamakore ekuberekwa. Izvo zvinonzi zviri kukonzerwa nekuoma kwezvinhu munyika uyewo kuparara kwetsika nemagariro evatema vemuZimbabwe. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Kune nzvimbo dzakafanana nemuHarare Gardens kuchiti kumisha yevashoma yakaita seAvondale nekuma Avenues nepamastoro anenge Sam Levis Village kunonzi varume vanotengesera vanhukadzi bonde. Studio 7 yakaenda kune dzimwe nzvimbo idzi kunoedza kutaura nevakomana ava asi vakaramba vamwe vachiita chitsoka ndibereke. Mukomana wechidiki anodzidza pachinoi University of Technology, Makomborero Mafukidze, anoti izvi zviri kukonzerwa nekuoma kweupenyu muZimbabwe.
The economic hardships dzemuZimbabwe dzinokonzeresa kuti vechidiki vaite indulge in activities dzavasingade, dzavasingatarisire evil in their lives kuti vachaita indulge in. Tichitarisa specifically pane nyaya yakadai, tinoona kuti vazhinji vavo vakomana ivava saidi havana mabasa, havana kukwanisa kupedza kuchikoro. Havana alternatives ekuti vakwanise kuita look to panyaya dzekutsvaga mari.
Mumwe murume wechidiki, Tonderai Nhandara wemuHarare, anobvuma kuti variko vechidiki vari kutopengesana murudo nemadzimai anogona kuita zera raana amai vavo.
Ndinoona sekuti tinenge takutorawo futi macultures dzimwe dzimwe nyika, especially kuvarungu kuwest uku. Vanoti vanzi age is just a number, so life haina basa nezera. Ndo zvizhinji zvakuitika izvozvo kuti varume vakangoona komana akangoona mukadzi ari independent anogona kuzvimirira asingavanetsere mari asingaite chii, vanobvuma muda nekuti nguva vaone kuchengetekawo futi.
Asi mutungamiri wesangano reInternational Coaching and Mentoring Foundation rinodzidzisa nezveutungamiri uye kugarisana zvakanaka munharaunda, vaBlessing Duri vanoti vave kuda zvakapava sehonye vakomana nevarume vechidiki vemazuva ano.
Tiri kuona zvakare kuti vechidiki vakawanda vakuda pachirungu iri kunzi soft life mazuva ano, zvinhu zvinongouya nyore nyore zvisina kushandira, zvisina kumirira kuti zvinge zvichifamba. Saka vari kuwana iyoyi nzira inokwanisa kuti vakasike kuwana mari, motikari nedzimba.
Kunyange makare zvaizivikanwa kuti vasikana vechidiki ndivo vaipindana nekutengesa bonde uye kudanana nevarume vakuru vanodaidzwa nekunzi mashuga dedi, vakomana vari kunzi vapindanawo nazvo vachidanana nemashuga mami. Chiremba anoshandira muHarare vaMishek Ruwende vanoti kune njodzi zhinji dzinogona kusanganikwa nadzo nevakomana nevarume vechidiki ava kana vachisangana nemadzimai makuru kwavari pabonde.
Zvose izvi zvinoita kuti ava vari kutengesa mwiri vange vari panjodzi yezvirwere zvepabonde zvinosanganisira chirwere cheHIV. Rimwe dambudziko rinozoita kuti vange vari panjodzi yakati kurisei ndeyekuti havana nzira dzekuti vange vachiwana zvinodzivirira HIV.
Chiremba Ruwende vanotiwo kune ongororo dzakaitwa dziri kuratidza kuti huwandu hwevarume vari kutengesera vamwe varume bonde huri kukwira munyika. Munyori musangano remubatanidzwa wemakereke rinoshandawo nevechidiki reZimbabwe Council of Churches, mufundisi Wilfred Dimingu, vaudzawo Studio 7 dzimwe dzavanofungidzira kuti inzira dzingakwanise kupedza dambudziko rekutengesa miviri nekudanana nemadzimai makuru ranetsa muvakomana iri.
Chimwe chatinoona chinofanirwa kuti chiitwe ndechekudzidzisa vana vedu kuti vazive kodzero dzavo sezvatinoita kuvanasikana. Vanakomana vedu vadzidziswe, asi zvechikuru ndechekuti tiwane mukana wokugadzira mabasa kuti vana vedu vawane chekuita, kuti vasave exposed kana kuti vasashandiswe nenzira idzodzi nemadzimai asiri ezera ravo.
Dzimwe unyanzvi dzinoongorora nyaya dzezveutano dzinoti varume vechidiki ava vanoshayiwa simba rekukurudzira kuita bonde rakadziviririka nekuti vanopiwa mari, dzimotokari nezvimwe nemadzimai avanotengesera bonde aya. Asi vanoongorora nyaya dzemagariro evanhu vanoti zviri kuitika izvi mashura chaiwo nyoka kumera mapapiro. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mitemo mitsva yesarudzo yadzikwa kuSouth Sudan iri kushorwa zvikuru nevanopikisa vari kuona senzira yekuda kuvatadzisa kukwikwidza musarudzo dziri kuitwa muna zviita. Vanopikisa vaendesa tsamba yenyunyuto kukanzuro inoona nezvematongerwo enyika yePolitical Party Council vachiti mari inosvika zviuru makumi mashanu zvemadhora kana kuti $50,000 yavari kunzi vabhadhare kukwikwidza inzira yekuda kuti vatadze kupinda musarudzo. Vanobatsira vanhu munjodzi muAmerica vari kutsvaga vamwe vanhu vari kufungidzirwa kuti vavira mumvura padhumwa rimwe zambuko kuBaltimore mudunhu reMaryland. Ngarava yanga yakatakura zvino inonzi yabondera pazambuko rinonzi Francis Scott Key Bridge mangwanana anhasi. Varidzi vengarava iyi vanoti vashandi vavo vose vapona munjodzi iyi. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi pamwe nevemapato ezvematongerwo enyika anopikisa vari kukurudzira hurumende kuti ikurumidze kutora matanho akakodzera ekudzikamisa uremu hwedhora renyika iro riri kuramba richishaya simba kana richienzaniswa nedhora rekuamerica. Mutungamiri wesangano revezvitoro reZimbabwe Retailers Association vaDanford Mutashu vanoti kuti dambudziko remari yemunyika rigadziriswe, hurumende inofanirwa kuramba ichitsvagiridza nzira dzinoita kuti mari yenyika isarambe ichishaya simba.
Saka ibasa rebhanga guru renyika vachibatira pamwe chete neMinistry of Finance inoona nezveupfumi nekugadzikana kwawo munyika kuti vange vachiita kuti vagari varerutsirwe, nekuti kana vari kuenda kumabasa vari kutambira mari iyoyo inonge isina kana tsarukano, nekuti hapana chavanokwanisa kunge vachiishandisa.
Munyori anoona nezveupfumi mubato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora, Dr. Tapiwa Mashakada vanoti hurumende inofanirwa kusendeka parutivi nyadzi dzayo yoita kuti nyika ishandise dhora rekuamerica kusvika zvinhu zvagadzikana.
Maonero edu isusu sebato rinokwikwidza ndirekuti tinofanira kuvaka hurumende tipe mazano painokundikana. Isu chatinoda semaZimbabweans ndechekuti tichidzokera kuUS dollar kana kurandi zvako, timbosendeka currency yedu kusvika tanyatsokuisimbaradza namamezures anenge kuvaka mareserves egold nokuwedzera production muindustry. Tadaro tozoti okay, dhora riyanga richidzoka, asi harigoni kurarama Zimbabwean dollar kana paine strong currency yakada seUS dollar ichioperata iri paside. Obviously vanhu vanongochusa US dollar.
Ukuwo imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vanoti kunyanga hazvo zvakakosha kuti nyika ive nemari yayo, hurumende inofanira kutora matanho panyaya yemari iri kushanda munyika kuitira kugadzirisa dambudziko iri.
Nyaya yemoney supply inofanira kunge ichigadziriswa uye nekuonawo kuti public spending yedu iri in line nemarevenues edu, controlling any unsustainable growth in public spending, controlling any unsustainable growth in money supply. Izvozvo zvinhu zvakakosha. Pakauya nemonetary discipline uye nefiscal discipline zvinokontrola inflation. Inflation yakaitwa control, yakaitwa bring under control. Zvinoita kuti vanhu vakawanda vave neconfidence nelocal currency.
Asi vaimbove gurukota rezveupfumi muhurumende yemubatanidzwa uye vari mumwe vari kufanotungamira bato reCitizens Coalition for Change vatendai biti vanoti vana veZimbabwe vanofanirwa kutongoramba zvachose dhora remunyika.
Vanoda kuramba vakangobatirira chiZimbabwe dhora ichocho, nekuti vari kuchishandisa kubira vanhu, kubira makambani nekusabhadhara zvikwiriti. Zimbabwe dhora chikwambo, so Zimbabweans should refuse this imposter currency that has destroyed people's lives and people's livelihoods.
Kunyanga hazvo paine kurudziro yevamwe vari kuti nyika imbosendeka parutivi dhora remunyika kusvika zvinhu zvagadzirisika, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakaudza nyika mukupera kwesvondo kuti havasi kuzoregedza kushandisa dhora remunyika kunyanga hazvo riri kuramba richipera simba zuva nezuva. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yechisungo cheUnited Nations Security Council chekuti hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas imbomiswa panguva ino yemwedzi weRamadhan wakakosha kune vechitendero chechiMuslim. America, iyo inombotsigira Israel, rwendo runo haina kuvhota zvakapa kuti chisungo ichi chitambirwe. Asi izvi zvaunza kunetsana pakati peIsrael neAmerica, zvakapa kuti Israel iti vakuru muhurumende iyi vaifanira kuenda kuWashington vanzi vasaenda. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaFrank Guni.
VaNetanyahu havasi kufara zvachose navaBiden nenyaya yokuti vaNetanyahu vari kuona sekuti vaBiden vari kuratidza kugubuka kwavo nekuti mazwi yavo eyambiro kuIsrael haasi kutererwa navanatanyahu. Vanatanyahu vanoona sekuti America inofanira kungotsigira chete zvavanenge vataura, kwete kuda kuedza kuvadzora. Takanyanya kutarisa maringe nehondo iri kuitwa neIsrael ichirwisana nechikwata cheHamas muGaza.
Nemhaka yei vaBiden vasingaiti zvinodiwa navaNetanyahu?
VaBiden semukuru weAmerica vanoona sekuti zviri kuitwa neIsrael kana zviri kuitwa navana nehurumende yavaNetanyahu zvapfurukidza mwero wemitemo yepasi rese, kana kuti yatingati international law, uye mitemo yehondo yatingati war crimes.
Sei vaNetanyahu vachiramba vachipikisana neAmerica?
Hakusi kutanga vaNetanyahu vachipesana nevatungamiriri veAmerica. VaNetanyahu vagara vane musarinya wokuti kana zvinenge zvataurwa neAmerica zvisi kuvafadza, vanobva vataura pachina kuti havasi kuda izvozvo, vachitemba kuti muAmerica mune vanhu vechiJudha vakawanda vanogara vachireiza mari kana kuti vanogara vachitumira mari kuIsrael nokusundidzira kana kuti kususumidza hurumende yeAmerica kuti irambe ichitsigira Israel.
Chii chiri kuitika kuUnited Nations, Dr. Guni? America iri kutsigira Israel here?
Tinoona kuti United Nations Security Council yakavhota kuti pave nekumbomira pekurwisana pakati peIsrael nechikwata cheHamas inonzi ceasefire. Asi izvi zvakakwanisika chete kuitika nekuti America yakaita inonzi abstain, kana kuti haina divi rayakatora pavhoti yakaitwa iyoyo.
Vanga vari vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaFrank Guni uye vakambovawo sachigaro webato reZANU-PF mudunhu reAmerica. Vanga vari parunhare mudunhu reMaryland muno muAmerica naTanonoka Wande weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yamunomirira yekuti munge muchizvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinongokumbirawo kuti nditi Happy Judas Week kuna vamonzora Chabangu, Weshmenxube, Biti nevamwe vakadaro daro avo vari kutengesa struggle yevanhu nekuda kwetumari twavanopiwa neZANU-PF. Pune vaibvunzoti chivhayo mari anoiwanepi? Iri kubvaka muzvicherwa zvedu izvi zvetiinazvo zvinonzi ne 66 minerals dziri munyika muno dzatisikaona chedziri kuita kunze kwokuenda muhomwe dzevanhu vakaita fanika vana chivhayo navanana president weZANU-PF ichichitenge majaji edu kuti nyika ino iite lawless kuita fanika Haiti. Ndozvezvichangopedzisira zvaita ruzhinji rweZimbabwe kana tikaregokisa mabreki.
Pamusoro kuStudio 7 takambokutaurirai paipaya kuti izvo moda kuti nhau dzemakuseni dzibvisiwe ka hatichawani nhau manje izvezvi kubva pamakabvisa nhau dziya dzemakuseni hatichawani nhau dzakakwana hatichamboti towani kai saka tizivi kuti toita sei Studio 7 toita sei takambokuudzai paipaya kuti musabvisa nhau dziya dzemakuseni dziyedza.
Matambudziko ese ari muZimbabwe ari kukonzereswa nehurumende. Hapana nyangwe dai vanhu vakadini ritaura kushaya ari kuba mari sei asiri kusungwa, it's because of the government. Ende mari iyo yamuri kunzwa iri kunzi abatwa futi nerimwe gold, abatwa zvenemakuma minerals. Atiri kutonzwa yamashoma, tinonzwa kamwe chete pagore kana kuti after 2 years or 3 years, but zvinhu zviri kuitika every day asiriye ega. Saka ndiri kuti matambudziko tingataura hedu ese, asi dambudziko chete ihurumende yeZANU-PF. Kana hurumende iyo ichiripo, matambudziko they are going to multiply.
Tine chikumbiro chekuti kana muchida kuzwa nezviri muZimbabwe, beta mubate vanhu vari muZimbabwe, kwete kuti batira vanhu vamunavo kuAmerica, kuUK, vakaita sana mavaza. Vanotipa shungu nekutaura zvinhu zvavasikaoni izvo zvisiri pagiraundi pavari. Tatenda hedu.
Ngoya Mugabe zvaiva nani. Kana mapuraizi paasvika apa tina kubva tamboaona achisvika ipapa nemayusa. Vakuru ava havana kana hanya nevanhu, havana kana action. Chavo varipo kungoti mhuri yavo igute vamunangagwa neisanopiwa. Shuwa shuwa vamavaza ka vamavaza rimwe gore zvichakuwana iwo. Mifunga iyo ruzhinji ruri kutambura munyika. Vanhu vari kutambura munyika muno imoti zvinhu zvakanaka. Vamugaba vanogona kutonga zvinhu zviri kufamba. Vamunangagwa vari raiti nechokwadi kuti vamunangagwa vari kuita zvinhu zvakanaka munyika. Vanhu vachitambura makatizei muZimbabwe muno.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu kuStudio 7 hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi dzinoti +1 202 465 0318 kwete kutumira mashoko. Mumakwikwi efinari yemutambo we4 Nations Invitational Tournament wanga uchitambirwa kuMalawi, Zimbabwe yakundwa 3-1 neKenya. Dzimwe nyika dzanga dziri kumakwikwi aya dzinoti Zambia neMalawi.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makateerera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Muchirongwa chedu chevechidiki cheLive Talk The Connection na 8 PM, nhasi tiri kutarisa nenyaya yematambudziko anonzi ari kusangana nevechidiki munyika, vechikomana zvikuru avo vanonzi vave kuita basa rekutengesa bonde zvichikonzerwa nematambudziko anonzi ari munyika munyaya dzeupfumi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mudzimai wekuendesa mamwe madzimai kuOman uko vaibatwa senhapwa okandwa mujeri kwemakore 30. Dare renomination court rotambira mazita evari kuda kukwikwidza musarudzo dzenhengo dzedare reparamende muHarare East neMount Pleasant. Zimbabwe inokundwa 3-1 neKenya mumutambo we4 Nations Invitational Tournament kuMalawi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokonika ine mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mwina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku vi